sekuona kwandiri kuita kuwandidzwa kwaita kabhineti zvinongobudisa pachena zvatanga taona kare kuti hapana chichanyanyosandurwa nevamutungamiriri wenyika nehurumende vavapo vamunangagwa. Tiringoona kuti vangodzosera ivo vaya vange vabopiwa trust navamugabe vakabva pachigaro kuti ndo vangatungamire nyika vangaarwa nehurumende, asi vamwe chetewo vatadza kuwandidza upfumi hwenyika, kuwandidza chimiro chenyika, asi ndo vanhu ivavozve vanzina vamunangagwa. Aiwa, ngativape umwe mukana wekuti vave vachirana hurumende. Saka sekuona kwangu ndinoona kuti vamunangagwa kuuya kwavo navamugabe vatanga tiinavo hapana chashanduka ba, vangodzokisira vanhu ivavo vamwe chete vanga vachiita kuti vanhu vemuno munyika vave vanotambura, vave vanoupenyu hwakaomarara. Saka kwandiri hapana chashanduka. Chandinongoona chakangorwadza vamunangagwa kuti vapindire kuti nemauto kuti zvinhu zvisandurwe munyika kwangu ndingoti G40 neLacoste, kungoti nyaya iyi ivo veLacoste vave vachitonga. Pasina izvozvo hapana chimwe chavaimboona chaikanganiswa navamugabe. Sazvo vatopinda vamunangagwa kuti aiwa, ngatirambe tiri business as usual, todzosera vanhu vange varipo ivavo, tongokutinya sezvanga zviri 3, 5, 6 months ago zvichienda shure.
Hapana
chashanduka sekuona kwangu.
Tingati vamunangagwa vakarongeka here kuti vanodoma makurukota pasina kana zuva rimwe chete vobva vamachinja zvekare?
Zvakatondi shoko nhasi ndichimukaandokura vabviswa. Zviri kutoreva kuti hapana kurongeka. Handizivi kuti ivo pasava havana kurongeka, pane mamwe mapuresha avari kuwana kune vamwe vanhu vatisi kunyatsoziva kuti ndivanani. Kana kuti munhu angasina kutobhotarisira kuti vangave vachitonga zuva ranhasi, sezvo zvinhu zvakaitika pamasvondo matatu apfuura zvakaita seblitzkrieg, lightning speed, zvokuti hatizivisi vamunangagwa vacho chokwadi chokwadi vaifungira here kuti zvinhu zvichafamba sekufambira kwazvakaita, zvokuti nhasi vanenge vachitarisirwa kuti ndo vapurezidendi wezimbabwe, kana kuti pachavo vatogara pane puresha dzavari kuona sekupinda kwavakaita uku. Pane vanhu vakapinda vakavabatsira kuti vave vari mutungamiri aipo nhasi, hakusvika vavhotirwa neruzhinji rezimbabwe, vakapinda mauto zanupiaio bato ravo vakaitawo kuti pusha pusha kuti vamunangagwa vava vanotonga. Saka ndinoona kuti siti yavo yavari yezvino vamunangagwa havasi kufila secure, havasi kufila safe, sezvo vasina kupinda an election. Vakapinda neseba yabva kuarmy nevamwe vavemuzhinji vendakosa. Saka I'm sure pane mapurezi avanofanwa kunge vachidhimandwa pavari kuti iwe takakupinda titipinzira uyu, iwo ndisi takaita kuti uve pachigaro apa chiisa uyu kachiisa inini. Saka ndinoona kuti pane zviviri apa zvingangove zvokuti vamunangagwa vanga vasina kumbogadzira kutonga zvechokwadi, zvakatovashamisawo kuti zvinhu zvakafamba so.
Chipiri,
panogona kuve vari munhu akakuzvimirira ari kupureshwa nevamwe vanhu.
Tikatarisa nyaya yavachris mutsvangwa kuvanga vaiswa kuinformation iko zvino vanzi vava vachipanga mazano vapurezidendi, tingati kukurudzirwa here kana kuti kuderedzwa kwaitwapa?
Ndinoona kuri kudzikisa, nekuti kana aungove muchipanga mazano kwakuti voisi rako tesera harichaziki kunzoko, wangove muchiwandi uchingonzi ndouri kupa mazano. Kudzikisirwa totoona kana vasteni pavakarwara paya, kudzikisirwa uko kuti vairwara, asi uku kwava mutsvangwa kutove kudzikisirwa ndaiko kuti pane zvaone kuone vaona kuti ndofinga vakodzeri kweva nechigaro vanovapuwa.
Kwenguva yakareba vanhu vanga vachinyunyuta zvikuru pamusoro pavadokora, vanhu vachitaura, maticha vachitaura, asi vamunangagwa vachibva vadomazve kuti vaite gurukota ravo rezvedzidzo, asi pasina kana nechinguva vachibva vavabvisa pabasa zvachose. Munofunga kuti vari kuteerera zvinotaurwa navanhu here?
Handifungi kuti kuteerera zvinotaurwa nevanhu chaizvo. Dai vaiteerera zvinotaurwa nevanhu vasina kubhoudo navadokora sekutanga, asi inini chandiri kuona ndosandabhorewa kuti either ivo vamunangagwa vanga vasina kurongeka, havana kurongeka nezvavari kuda kunyatsoona muhurumende yavo itsva, kana kuti pane vamwe vavo vari padyo navo chaivo chaivo vakabva muLacoste kana muarmy vari kupa pressure kwavari kuti isa au isa uyu isa handinyaso pfungisa kuguma kuti vamunangagwa vari 100% in control yehurumende pachavo vakuzvimirira pane mainterest ari kuswa uku nevamwe vanhu vari muchiwande vangave vari mulacoste vangave vari mumilitary varivo vari responsible kuti vamunangagwa panyanga and ivo vamunyangagwa ndiri kuona kuti pane confusion yakuru ichikurusa iri kuita kuti vasanyatsoite madecision avo vakazvimirira vakanyatsogwinya kuti ndini mutungamiri wenyika izvi ndozvandaisa ndozvavapo saka ndiri kuona kuti ipapo pari kukonekwa ipapo.